kunyange zvoshora dzimweni yakamira pai iyo Zimbabwe. Nokuti chekutanga ndechekuti vakuru vanoti tanga mumba mako iwe kana uchida nyaya dzeru nyararo. Saka vamwe vatoti vasimudza muromo kushamatata kushora pasi rose ngavatange vaona kuti muberevere mukati mevanhu vagere zvakanaka here, vane runyararo here. Zvakarewo vapedza izvozvo votizotanga kukurudzira pasi rose asi vatanga nemumba mavo. Zvakare nyaya yekuti vamugabe vatange nemumba mavo inoenderawo pakutoti kumba kwavo chaiko kwazvimba ngavataurirewo mudzimai wavo ngaazofamba achirova vanhu pasi rose.
President Mugabe vakataura pamusoro pekugarisana zvakanaka pasi pana munofukei nemashoko avakataura kuUnited Nations?
Dambudziko rina vamugabe nderekuti vanoona zvakakodzera kuti vaende kunoparidza runyararo pasi rose vari kuNew York, asi mukati mezimbabwe ndema hamuna runyararo. Vanhu vanenge vachirohwa nemauto nemapurisa vasemhaka vachiunguzwa. Mitemo yavamugabe haina kunaka, haina kunakira vanhu, haisimudziri runyararo. Saka tinofanira kunzwisisa kuti nyaya yerunyararo pasi rose haisingori nyaya yerunyararo yekuti nyika nenyika hadzisi kurwisana, asi inyaya yekuti vanhu pachavo mukati menyika idzodzo ngavagare zvakanaka vasingashunguruzwe nehurumende dzavo.
Zimbabwe pachayo ingaitei kuunza runyararo munyika?
Zvakawanda zvinogona kuitwa nezimbabwe. Chekutanga ndechekutevedzera bumbiro idzva renyika ra2013 rine kodzero dzakawanda dzevanhu. Chepiri ndechekutaurira mauto nemapurisa kuti varemekedze mitemo nekukumbira sangano reZimbabwe Human Rights Commission kuti ridzidzise mapurisa nemauto pamusoro pekodzero dzevanhu.